Vachitaura pamusangano wekuziva kuti sarudzo dzegore rinouya dzakakosha sei kune vechidiki, vechidiki vemapato akasiyana-siyana, kusanganisira veZANU PF neMDC, vakabvumirana kuti vane danho rakakosha mukuvaka nyika, uye kuti zvakakosha kuti vechidiki vanyorese kuti vagokwanisa kuvhota, uyewo kuti vawanikwe vachishuvira kupinda pazvinzvimbo zvakadai sekuva makanzura kana vamiriri veparamende. Nengo ye Youth League mudunhu reulawayo vafundisani dehwa vakati kunyange hazvo zviri pachena kuti vechidiki ndivo vakawanda munyika musarudzo dzapfuura vechidiki vakawanda vana kuvhota vachitiwo sarudzo dzegore rinouya dzinogona kungofanana nedzimwe sarudzo dzose kana vechidiki vakasazvipira kuti vanyorese kuti vagokwanisa kuvhota. Vachipindura mubvunzo wekuti sei vechidiki veZANU PF vari kutsigira kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakwikwidze musarudzo dzegore rinouya izvo zviri pachena kuti vakwegura, vadhewa vakati bato ravo rinoona vaMugabe varivo vakakodzera nekuti vachiri kudiwa neveruzhinji.
As a league, we agree on a candidate. If we agree on a candidate,
isu seyouth league yeZANU PF tinowirirana nebato redu pamono akasarudzwa kuti akwikwidze chinzvimbo chedu yemutungamiri wenyika. Tinofara nekuve nemunhu anenge ave nemakore 94 kuti ave mutungamiri wedu. Vasingafari vane kodzero yavo yekuti varege kuvhotera vaMugabe. Kana muchifunga kuti pane chakaita kune kuve nemunhu ane makore 94 semutungamiri, enda munonyoresa kuti mugokwanisa kuvhota. Hamungatitaurire kuti tibvise munhu watinoda isu tichimuda uye tichiziva kuti anga achikunda musarudzo dzose dzapfuura.
Mutauriri wevechidiki veMDC Timo Bulawayo vaAlfred Dzirutwe vakakonzera mutauro pamusangano uyu apo vakati vaMugabe nebato ravo reZANU PF vajaira zvemhirizhonga vakati vanobva pachigaro chete kana vechidiki vakazvipira kuvabvisa nechisimba. Vadzirutwe vakati bato ravo reMDC hariite uye harikurudzire zvemhirizhonga asi vakati nekuda kweutongi hwavanoti ndehweudzvanyiriri huri kuitwa neZANU PF vechidiki vanofanirwa kuzvipira kusangana nemhirizhonga mukurwira kodzero dzavo.
As youth we are willing to die for democracy. Sezvo munoziva kuti ZANU PF is a very violent party in its nature. Going back to the 60s vari kuhondo, coming to the 80s when the perpetrators kukuraund, coming to the election 2008 culture iripo ndoye violence. So kuti umire pa street uchiti ndoda kuti zvinhu zvinake unofanira kuziva kuti ucharohwa chete, ndo violence yanga ichitaura iyoyo.
Mutauriri webato rezapu vaipitule Maposa vakatiwo zvakakosha kuti vechidiki vadewo kupinda muzvinzvimbo zveutungamiri vachiti izvo zvinobatsira kuti vakwanise kupedza matambudziko akasiyana-siyana avakatarisana nawo. Muzvare Natasha Karimakwenda vanove mumwewo vechidiki aivepowo pamusangano uyu vakati kunyange hazvo zvakakosha kuti vechidiki vapinde muzvigaro zveutungamiri vechidiki kunyanya vechikadzi vanotya kuita izvi nekuda kwemhirizhonga yezvematongerwo enyika inowanzoitika panguva dzesarudzo.
Inini ndofunga kuti pane violence too much, violence yakanyanya. Hongu ma youth vanoita violence yacho, but violence yacho ino instigator nani, notanga nani, ndo pane nyaya.
Mumwe zvewe vechidiki aive pamusangano uyu vaMangosuthu Mbele vakati zvisinei nemapato avanotsigira vechidiki vanofanirwa kuziva kuti zvakakosha kuti vaise musoro pamwe chete kuti vakwanise kurwisa matambudziko avakatarisana nawo akadai sekushaya mabasa.
Problem iripo iko zvino, hatisatabatana semayouth eZimbabwe, tiringobatana semayouth emapolitical parties. Zvichikonzera kuti tichibuda panapa zvichaenderera kuti tinenge tiri madifferent political parties, hatisatasvika pastage yekuti tinenge takabatana tiri mayouth eZimbabwe. Asi inini maonero angu nekuti zviitiko zvakadai so tingaendera peri chingoita magatherings akadai, mindset iyoyo, pfungwa idzodzo mumayouth dzichabva kuti iwewe upenyu hwako hwakabatira papati yako, kuti iwewe upenyu hwako hwakabatira papresident wepati yako.
VaAdrian Moyo vebato reMDC inotungamirwa navaWelshman Ncube vakatsinirawo vachiti vechidiki havafanirwe kungoita gundamusaira vachitevera zvematongerwo enyika mumapato avo vasingafungisise nezvematambudziko avakatarisana nawo.
Sevanhu vechidiki kazhinji tinowanza kuteedzera zvinotaurwa nevanhu vakuru nemhaka yekuti isusu tinenge tisina kuwana mukana wekuti tinyatsofungisisa zvakanaka kuti chaizvo chaizvo chari kuda chii. So nhasi ndafara tauya pamwe chete sevanhu vechidiki despite mapolitical party edu and tikaramba tichienderera mberi tichiita maplatforms akaita sei yanhasi. I'm sure kuti tichabudirira paurongwa hwedu hwevanhu vechidiki.
Musangano wanezuru wakaitwa pasi pechirongwa chinonzi Political Cafe, pasi pezvirongwa zvinoitwa nezangano reFriedrich Ebert Stiftung zvekudzidzisa vechidiki zvinhu zvakasiyana siyana kusanganisira zveutungamiri. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.